vane makore akawanda chose kubva nyika yaone kutonga kuzere patoita makore makumi matatu nematanhatu 36 years vanosangana nguva nenguva vachingokurukura chaapapa chakutobuda pachena ndechekuti ZANU PF yapererwa namazana haisisina yatingati isu capacity pachirungu yekuti ichigona kugadzirisa zviri kuitika munyika dambudziko riripo pazanu pf ndiyo nyaya yekusaziva mutsauko uri pakati pebato ravo riri kutonga nezvakafanana nekuti matare kana kuti judiciary nezvakafanana nekuti executive zvese zvinongokanyaniswa kanyaniswa zvichingosanganidzwa zvichingodii nyaya itoripo huru apapa yekuti zanu pf izeye ndeyekuti vaungane vabvunzane kuti vedu wee zvino zvazvadai nyika zvayadai nyika yagwadama nyika haina mari zvino zvazvadai hatisi kugona kana kubhadhara vanhu vanotisevenzera sehurumende yebato riri kutonga todiko kuti titaure nevanhu vose tivaunganidze tigone kunge tichitaurirana tigadzirise zvinhu zviri kuitika munyika izvizvi kana vasingatogoni kugara vachitaura mashoko iyaya vanofanira kuita zvinhu zvinoitwa nevanyarikana izvo zvakafanana nekungoti vanenge vava kutotenda kuti takoniwa taakusiya
bato iri riri kuzeyawo nyaya yemusangano waro wepagore wenational people's conference uri kuitirwa iwo kumasvingo musangano uyu munoona paine chingabuda here apa
vazulu misangano iyi tanzwa nayo tikono taakuziva kuti vakasangana kumisangano yavo iyoyo ndizvozve chavanoita ndozviya zvinoimbwa navakomana zvekuti kusimbisana muzvikona vana vachisimbisana zvava vachiita sekuti zvinhu zvakanaka munyika zvimwe zvingatobuda ipapo ndiko kuti vane vachitarisa kuti vodzingani zvakare mubato maone kuti bato raazinyeke nyeke